Magwaro aendeswa kudare reSupreme Court anoratidza kuti vari kusungiswa panyaya navaDouglas Muzane namo mukuru wamapurisa vaAugustin Chiuri, mapurisa epaHarare Central, makurukota ezvemukati menyika vaKembo Mohadi naamai Teresa Makone, mukuru wemagadhijeri vaParadza Izimondi, gurukota rezvemutemo vaPatrick Chinamasa pamwe negweta guru rehurumende vaJohannes Tomana. VaMuzane namo ava vakawanikwa vasina mhosva nevamwe vavo vanoti utano hwavo hwakadzikira chose apo vaive mutirongo zvokuti CD4 kaundi yavo yakadzika kubva pa800 kusvika pa539. Vanoti vakanyimwa mukana wokunwa mapiritsi avo pamwe nekudya chikafu chakanaka sezvinodiwa kana munhu ari pamishonga. Gweta riri kumirira vaMuzane namo vatawanda zhwarara. Avo vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kushayiswa mukana wokunwa mapiritsi avo kwakavhiringidza utano hwavo zvakaipisisa.
Abva ikoko arambidzwa nemapurisa nekuti atore mushonga wake, akabva arambidzwa zve kutora mushonga wacho nemazvo nevasungwa magadhijeri ivo veZimbabwe Prison Services. Saka nyaya nekuona kututsuma kwaakaita ndo nyaya yatabva taenda kudare guru renyika reSupreme Court kuti ndo zvakaitwa munhu wemuno muZimbabwe and mabatirwo aakaitwa angasiri pamutemo. Saka tiri kukumbira veSupreme Court kuti vaongorore nyaya yacho iyoyi vabva vatiudzawo kune vanofunga nekubatwa kwakaitwa Douglas Muzane namo.
Vazhwarara vanoti kunyange hazvo munhu akasungwa nemapurisa anofanira kuramba aine kodzero dzake dzekuwana mishonga nekudya chikafu chakanaka.
Kana munhu asungwa kodzero dzake dzadzibva dzasungwawo. Zvinoitika kana munhu asungwa unenge uchingopindwa pakuchengetwa kuti usazoitwa sei usazokwanisa kutiza, asi dzimwe kodzero dzako padzidzaunowana mubumbiro remutemo hadzibva dzaenda.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Irene Petras vaudza vatori venavo kuti zvakaitwa kuna vaMuzane namo zvinoratidza kuti hurumende ine utsinye uye haina hanya neupenyu hwevasungwa.
The denial of ARVs to Muzane namo was not only cruel and inhuman but also a denial of his right to life, as these drugs have ensured that he can continue to live a long life. In any event, suspects only lose their right to liberty while in prison or police detention, and they must continue to enjoy all of their other rights.
VaMuzane namo vakasungwa muna kukadzi gore rapfuura nevamwe vavo vanosanganisira mukuru weInternational Socialist Organization vamunyaradzi Gwisai vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavamugabe mushure mokunge vabatwa vachiona vhidhiyo yemhirizhonga yakaitika kuTunisia nekuEgypt iyo yakachinjisa hurumende dzemunyika idzi. Vakagara muusungwa kwenguva yakareba vachishayiswa mukana wokunwa maARVs mhosva yavo isati yaraswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.